kana Jesu ari kurutsivi rwedu ndianiko angatikunda kana Jesu ari kurutsivi rwedu ndianiko angatikunda kana Jesu ari kurutsivi rwedu ndianiko angatikunda kana Jesu ari kurutsivi rwedu kani ndianiko angatikunda anesu
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 se
se anesu
hallelujah
anesu
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 se
se anesu anesu
anesu
anesu
anesu
anesu
se
se anesu anesu
Jesu
tinokunda chete
kurwara kana kurwarirwa na Jesu
tinokunda chete
vangandirongera ndiparare na Jesu
tinokunda chete
vangandirongera ndisabudirira na Jesu
tinokunda chete
anesu
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 se
se anesu
hey
anesu
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 se
anesu
hey
anesu
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 se
se anesu
at my side, 10,000 may fall at my right,
but my help
cometh from the Lord. 1,000 may fall at my side, 10,000 may fall at my right,
but my help